Ini ndini jwanga kande miri ndichiti eino imsore naudza nasi chipiri chivabvu 10, 2016. MDCT inosangana muHarare ichizeya urongwa hwehurumende hwekuda kuunza mabond notes. Vemabhizimusi voisa pfungwa dzavo paurongwa hwemabond notes anetsawo munyika. Vamwe vorarama nekutengesa zvihuta pamwe nekuzvidya. Mazita evanhu vari kubatwa nemambure ePanama Papers oburitswa neStudio 7. Mubvunzo wedu hanasi muchirongwa, pindai mudariro, ko imi vechidiki munoona sei urongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuda kushandisa mari yemabond notes. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa kubuda kuri kuita vechidiki munyika vachinoshandira kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave.